Ini jadi marvelous mshanganya huye ndi chiti hei no misoro ye na uzeduza nasi China kurume 28-2019. Moto kari ye mauto inonzi ya uraya vanhu vatatu vangava chida kuti vapiwe chikafu mushure mekupedza mazuva akawanda vasina chekudya kumanikaland. Kutsvaga vanhu vanodarika mazana matatu vari kushayikwa kumanikaland mushure medutu mpengo idai kuenderera mberi South Africa ichitanga kubatsira kutsvaga nembwa dzinofunidza zvitunha uku hurumende ichiti kugadzirisa zvivakwa zvakaputswa kunoda mari inosvika mamiriyoni masere nematatu. Zeki yotungamira chikwata chine mapato ane nhengo mudare reparamende nemamwe vakazvimirira kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano reIndependent Electoral Commission of South Africa. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voparura bhuku rakanyorwa nevaimbova mutungamiri weNigeria vaOlusunje Obasanjo naSachigaro Obatoravo vatenda ibiti muHarare. Studio 7 yobatana neMedia Center yoita hurukuro nemadzimai muHarare. Muimbi Tedious Matsito akamboita mbiri nechikwata cheNgwenya Brothers anoshaya kuchipatara cheparire nyatwa mushure mekurwara kwenguva yakareba. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumanikaland nemasvingo mushure medutu mpengo idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira machoko kustudio 7 sendisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.